Kumunyaya dzezvematongero enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu.
Takave nechirongwa chakanaka sevota registration chakaregistra vana vechikoro vanosvika kuma 1200 vanoi vakatanga kuvhota mutsva 23 August. Saka hazvizvi ndizvo zvatakaita, tinongokurudzira kuti dai tawana vatinobatana navo mamaorganization anokwanisa kuti batirawo pachikafu, pamawilche, pamaschool fees. Ndo rimwe dambudziko ririko, maschool fees haanzvina kumbira mushe muno munyika kana kuti muguta munhu. Izvozvi kana uchititi vanhu vane Christmas hapana, Christmas vanhu varingori mudzimba dzavo. Vari kutoronga zvekuti vanhu vaendesa varonge zvemaschool fees nezvemauniform. Nekuti chikafu chaita zvinhu zvakatiomera munhu.
Tinoonawo kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa. Vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai?
Tinongotenda necourt order yatakapuwa sechidhresi yekumisa kupwanywa kutiri pamutemo kwepekutengesera kana kuti mavhendin stores. Izvozvo zvakambotibatsira. Uye zvekare takagarawo pasi nekanzu rechitungidza tikakurukura kuti vanhu vabhadharawo mari yekuti vasaramba vachishungurudzwa nekanzu rinoita 10 years kuti vakwanisa kunge vachitengesa chero pavanotengesera. Takamirira kuvakwa kwepekutengesera. Ichokwadi hazvina kumira mushe zvinokuru kunayi. Vanhu pekutengesera pacho murodhi asi kanzuri inenge ichingoda mari. Haina payakavaka sechiindiso chayakatipa kutanga kwegore riri.
Ko mugore riri kuuya ra2024 semadzimai emuchitungwiza, zvii zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunoti tinotarisira kuita ichi nechichi?
Kana ndotenda tirikutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining zvandamboreva, kubatsira vanotambura, kubatsirawo nechikafu, uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutisipaunu kuti vaite mabasa emaoko. Tikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakashanda nawo aipa madzimai mari yekuti vatange mabasa emaoko anosanganisa kutengesa kuti chivangwa tichibatsira vakadzi vakawandisa zvikuru. Uye zvekare dambudziko remvura muno muchitungwiza, isu vakadzi tisiri kutambura, tirikutarisirawo kuti hurumende isatimbose zvatakanyora kune mukuru wenyika kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu, tikwanise kuwanikwa tichicherawo mvura mumatepi, tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega. Uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro, ungadai kuri muzvikoro, kumachechi, munzvimbo dzakasiyana siyana, nekuti mudzimai tisu tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvaka guta tikatarisa vapa tichienzanisa nevarume vatikamboita pazvigaro. Uye chimwe chandandangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungidza taitawo meya wechidzimai, saka tinongozvitenda.
Aiwa, ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya, ndichiti muwe negore dzva rakanaka nekisimusi yakanaka.
Hatotenda nemiwo.
Ndinotenda, thank you.